manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 20, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi yokurudzira kuti vashandi vemuzvipatara vose nevarwere vapoti vachivhenekwa kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus.
Iko zvino kuchipatara ndibati varwere vakaomerwa zvikuru nekuti chanyanya kunyanyisa kukomesa zvinhu iko zvino ndise kuti hakuna manesi. Saka vamwe varwere vakatongogara iko zvino isoo vasina rubatsiro rwavari kukwanisa kuwana.
Nhasi vashandi vemuzvipatara kusanganisira vakoti navanachiremba vasvika mazuva 33 vakanda mapadza pasi vachiti mari yavari kutambiriswa haichakwani. Mutori wenhau Hopewell Chingono uye mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanosungwa nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika wakakwirazve zvakanyanya kusvika pachiuru chimwe chete nemazana matanhatu ane gumi nemumwe chete kana kuti 1611 mushure mekunge vamwe vanhu zana nemakumi matatu nevatatu kana kuti 133 vabatwa vaine chirwere ichi nezuro. Pavanhu ava zana negumi nevatanhatu kana kuti 116 vakatapurirwa chirwere ichi munyika, vamwe gumi nevanomwe vakabva nacho kusouth Africa. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vakavedzera nemakumi matatu kusvika pamazana mana nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 472. Vafa vachiri makumi maviri nevashanu kana kuti 25. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vanodarika zviuru zana kana kuti 100,000 munyika yose. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nemakumi maviri nerimwe kana kuti 721,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vanhu vafa vanosvika zviuru gumi nezvishanu zvine zana nemakumi masere kana kuti 15,170. Vapora vanodarika zviuru mazana matatu zvine makumi masere nemanomwe kana kuti 380,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni gumi nemana ane zviuru mazana mashanu kana kuti 14.5 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana zvine makumi mana kana kuti 140,000 pasi rose. Vanhu vafa nechirwere ichi vachidarikawo zviuru mazana matanhatu nezvitanhatu kana kuti 606,000. Vapora vadarika mamiriyoni masere kana kuti 8 million. Nhasi vashandi vemuzvipatara kusanganisira vana mukoti navanachiremba vasvitsa mazuva 33 vakanda mapadza pasi vachiti mari yavari kutambiriswa haichakwani kuti vaende kumabasa pasina kana tarisiro yekuti dambudziko iri richagadziriswa sei. Zvino muzvipatara zvehurumende zvinonzi zvabva zvaita manyama amire nerongo zvipa kuti vamwe varwere vadzoserwe kudzimba vasina kurapwa. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mutauriri wesangano ravana chiremba vakuru Dr. Aaron Musara vaudza Studio 7 kuti zvina zvina kumira zvakanaka muzvipatara.
Iko zvino kuzvipatara ndibati varwere vakaomerwa zvikuru nekuti chanyanya kunyanyisa kukomesa zvinhu iko zvino ndise kuti hakuna manesi. Saka vamwe varwere vakatongogara iko zvino isoo vasina rubatsiro rwavari kukwanisa kuwana. Nhasi unouyu kune mawodhi ekuti vanhu varara vangori nemanesi aid chete, kusina manesi anga atoriko. Kuchiedza hapana futi manesi anopa mishonga. Saka mamatroni anova mamaneja pabasa ndivo vekuti masikati kudai izvi vanomboedzawo vachipawo mishonga, asi kana kwadoka vaneta vanobva voenda kudzimba dzavo. Varwere vosara zvakare vasina futi manesi.
Dr. Musara vanoti kunyange hazvo vakazivisa hurumende nezvedanho ravo rekuda kukanda mapadza pasi kuburikidza nemagwaro avakanyorera mapasi akasiyana-siyana, hapana mhinduro yavati vawana.
Hurumende yakagamuchira tsamba dzatakainyorera mumadhipatimendi ayo akasiyana-siyana. Yakagamuchirwa kunonzi kuhealth services board, ikagamuchirwa nasecretary weminister of health, ikagamuchirwa kuofisi zvakare kwaminister of health. Hatina mhinduro yatati tawana hedu pari zvino, takangomirira.
Vana mukoti muzvipatara zvehurumende havasi kuenda kumabasa, uye vari kuda kuti hurumende ivape muhoro yavo nemari yekuamerica yavaitambira muna Gumiguru 2018 pamwe nekuvapa zvekushandisa kuzvidzivirira kubva kuzvirwere kana vari pamabasa. Mutungamiriri wesangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA vaEnoch Dongo vanoti hurukuro nehurumende kutungana kwembudzi.
Kuro dzakatanga nehurumende, asi chiri kutirwadza nechisiri kutifadza ndechekuti tiri kungotaura, hapana ofa. Hurumende haina chairi kuya nacho patafura panhaurirano dzatiri kuita.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti ZHDA Dr. Tapiwa Mungofa vatiwo kusagadziriswa kwenyaya dzevashandi vezveutano nehurumende kwave kusiya varwere vasina anovarapa. Vamungofa vatiwo panguva inoiyo vana mukoti vakaramwa mabasa, dzimwe nhengo dzavo dzakawanda dzavakumba senzira yekudzivirira kutapurirwa chirwere checovid-19 inonzi pachirungu self-quarantine.
Izvozvi kuzvipatara zvina zvina kukwira musheri. Machiremba akawanda ava muself-isolation nenyaya yekuti makesis ecovid pavashandi vemuzvipatara awandisa. Saka vanhu vakawanda takangogara kudzimba. Asi patakapedzisira kuenda kuzvipatara uku kwanga kusina kumira zvakanaka, hakuna manesi. Saka vanhu havasi kubatsirika. Machiremba ari kumboedzawo havo kubatsiridza but zviri kuramba zvichiita wese.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya yekugadzirisa zvichemo zvevashandi vezveutano sezvo vakafanobata chigaro chegurukota rezveutano muzvinafundo Amon Murwira vanga vasingadaviri nharembozha yavo. Asi vhiki rapera vamurwira vakazivisa kuti vanga vatanga hurukurona namukoti. Mutevedzeri wavo vaJohn Mangwiro vaudzawo Studio 7 kuti vanga vakabatikana nekudaro vanga vasingakwanisi kutaura. Sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vatiwo vange vari mumusangano nechekuita nedenda recovid-19 nekudaro vanga vasingakwanisi kutaura nesu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mapurisa emuHarare nhasi asunga mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume, avari kutungamira urongwa hwekuratidzira munyika yose hwavanoda kuti huitwe musi wa31 Chikunguru. Mapurisa asungawo zvakare mutori wenhau Hopewell Chingono. Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vaviri ava vasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification and Reform Act uye chikamu chezana nemakumi masere nemanomwe kana kuti Section 187 chebumbiro remitemo, vachinzi vange vachikurudzira vanhu kuti varatidzire vachiita mhirizhonga. VaNyati vati vaviri ava vange vari kuHarare Central uye vachamiswa pamberi pedare munguva pfupi iri kutevera. Mapurisa mapurisa anonzi anga akapakatira pfuti asunga vangarivhume kumba kwavo mumusha weWaterfalls muno muHarare nhasi mangwanani pamberi pekuratidzira kwavakashevedzera kuti kuitwe munyika yose musi wa31 mwedzi uno pasi peboka ravari kudaidza kuti July 31st Movement. Rimwe gweta ravachingono rati mapurisa anga ari masere anga akapakatira pfuti apindawo zvine chisimba mumbama vachingono akaputsa magirazi ndokuvasunga. Vachingono vanogara vachinyora padande mutande reTwitter neFacebook vashoropodza nyaya dzeuori munyika pamwe nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa zvino nehurumende. Vangarivhume vari kukurudzira kuti veruzhinji vapinde mumigwagwa vachiratidzira nenyaya yekusamira zvakanaka kwaita upfumi hwenyika pamwe neuori hwavanoti watekeshera muhurumende yavaEmerson Mnangagwa. Pataenda pamhepo, rimwe remagweta yavasungwa vaviri ava vaGift Mtisi vati vangarivhume ndivo vega pauviri hwavo vanga vapomerwa mhosva zviri pamutemo kana kuti kusainiswa mawarned and cautioned statements pamhosva yataurwa navanyati iyi. Nhengo yekomiti yepamusoro yeTransform Zimbabwe varodhi takaruza avo vanove mumwe wavari kutungamira urongwa hwekuratidzira uhu vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekusungwa kwaitwa vangarivhume vachiti kusungwa kwavo hakusi kuzotadzisa kuratidzira kwemusi wa31 Chikunguru.
Jacob Ngarivhume hahana mutemo waanonzi wachikora kana urongwa hwaari kuita hunotyora mutemo. Ikodzero yemwana weZimbabwe wose kuratidzira.
Izvi zvatsinirwa nemutungamiri wehashtag tajamuka vapromise mukwananzi avo vati vari kuenderera mberi negadziriro yekuratidzira kunyange hazvo vangarivhume vasungwa.
Isisu tiri kuenderera mberi nechirongwa chemusi wa31 tiri kukurudzira vanhu vedu vemuZimbabwe kuti vasatyisidzirwe. Zviri kuitwa izvi ndezvekuda kutyisidzira vanhu kuti vanhu vatye kuratidzira murunyararo.
Zvichitevera kusungwa kwavachingono, muzinda weAmerica muHarare waburitsawo mashoko padande mutande reTwitter kuti wanga uchishushikana zvikuru nekusungwa kwavo. Munyori mubazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti havana chekutaura nezvenyaya iyi vachititaure navanyati. Kusungwa kwevaviri ava kwashorwawo nemutungamiriri weAmnesty International kumabvazuva nekuchamhembe kweAfrica vaDepros Muchena avo vati hurumende iri kuedza kunyararidza vatori venhau nekutyora kodzero dzevanhu vanoda kuratidzira murunyararo. Asi bepa nhau reZimbabwe Morning Post raburitsa mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vaMike Madiro vachitaura pamusangano weZANU-PF Provincial Coordinating Committee wakaitirwa kwaMutare nemugovera vachiti hurumende ichaisa masoja mumigwagwa kuti atadzise vanhu kuratidzira. VaMadiro vanoti vari kuronga kuratidzira ava vari kuda kupidigura hurumende saka nokudaro vachaisa masoja mumigwagwa. Pakamboratidzirwa munguva yapfuura masoja anonzi akapfuura vamwe varatidziri vakafa vamwe vakakuvara zvakaipisisa uye vamwe vakasungwa. Zvakaitwa nemasoja izvi zvakatsoropodzwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose kusanganisira United Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Vashandi vehurumende pamwe nevamwe vave pamuchikandigere wakawana mari dzekubatsirika munguva ino yeCOVID-19 kana kuti COVID-19 allowances dzinoita madhora makumi manomwe nemashanu pamwe nemadhora makumi matatu emari yekuAmerica vanonzi vave kuita dambudziko rekutadza kutora mari idzi kumabhanga avo sezvo pasina kujekeswa kuti vaizodzitora sei. Vashandi ava vanonzi vari kuudzwa nemabhanga avo kuti vamirire kusvika aziviswa kuti vanopiwa sei mari idzi, uye vanenge vachida mari idzi nekukasika vanonzi vari kunzi vanopiwa dziri mumadhora emunyika nemutengo wedhora rekuAmerica wezuva iroro. Gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza bepa nhau reSunday Mail nezuro kuti mari idzi dzakatanga kuiswa mumabhanga evashandi uye vakatendawo kuti hapana urongwa hwati hwavepo hwekuti dzingashandiswa sei muzvitoro. Hurumende yakambenge yakazivisa kuti vashandi ava vachazopiwa makadhi ekumabhanga ekuti vakwanise kushandisa mari idzi, asi kusvika pari zvino hapana zvanzi zvati zvaitwa. Vashandi vari kuti vanoda kupiwa mari idzi dziri madhora ekuAmerica kuitira kuti vakwanise kunge vachitenga zvine udzamu. Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vaGibson Mushangu vanoti semasangano anomirira vashandi havana zvakawanda zvavanogona kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo hurumende yakapa vashandi vayo mari idzi sechipo pasina kutaurirana. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ya, ichokwadi kuti vashandi vehurumende vatanga kuwana mari iyoyo yeCovid allowance. Asi isu semasangano anomirira vashandi hatina zvakawanda zvetinogona kukurukura nezvemari iyoyo, nekuti takamboisvireva kumashure uko kuti mari iyi yakauya ichinzi chipo kwatiri. Saka unoziva kuti ukurukure nenyaya yechipo kuti mazondipa chipo chakawanda kana chishoma, icho chiri chipo, zvinhu zvinonetsa. Takagara tareva kuti hatina simba rakawanda rekukurukura nezvayo, uye isu kwatiri tiri kungonzwawo semakuhwa. Vane vamwe mabhanga vanoti mari iya yapinda, vamwe vane vamwe mabhanga vanoti haisati yapinda. Asi chetinoziva ndechekuti vashandi hurumende vatanga kudziwana mari idzodzo.
Tiri kunzwa kuti mamwe mabhanga ari kuudza vashandi kuti havakwanisi kuwana mari idzi dziri madhora ekuAmerica kana kuisirwa mumakadhi avo ekumabhanga. Imi muri kunzwawo sei panyaya iyoyo?
Mamwe mabhangawo tinongonzwa sokuti vari kuti hamukwanisi kuiwana iri yekunze kwenyika yekuAmerica. Asiwo zvimwe zvitoro zvinoita sezvinonzi zviri kutambira, saka kwatiri ingori nyaya yemakuhwa. Unoziva kana mutambo usiri wako muridzi wavo wakauronga, kuti ugozoziva kuti vaungana pamutambo vangane vauya vese vandakakoka here, zvinonetsa. Saka chinhu chetiri kungoonera kumberi kwedu, hatisi kunyanya kunge tichinzwisisa zvizere pamusoro pacho kuti vanhu vari kunyatsa kuchitambira sei, vari kuiona here mari yekunze here, mabhanga ari kuvapa here, zvitoro zviri kutambira here. Ndofunga tichatozokwanisa kuzvinzwisisa mushure kwekunge vanhu vese vatambira uye kunge taziviswawo nevamwe vanenge vari mukati mazvo.
Mune urongwawo here hwekunzwisisa kubva kune vemabhanga aivawo kuti vachabhadhara sei mari idzi kana kubva kuhurumende?
Tichatozonzwa sezvatamboreva kuti kana vatinomiririra vachinge vatambira vose vapedza nemabhanga akasiyana siyana, nokuti mari idzi dzakatanga kupinda uri musi wechishanu, tichibva tatopinda mugovera nesvonoro yanga iri zororo iri. Saka zuva ranhasi ndoresa ratanga tichiona kuti kune vamwe vane dzapinda here mari, tichionawo kune zuva ramangwana toona zvemazuva anotevera vamwe vanenge vachipedzisa kutambira kuti mabhanga achona ari kuibata nyaya iyi sei.
Avo vanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru weApex Council vaGibson Mushangu vari parunhare neStudio 7. Panguva apo vakawanda vari kusiya mabasa, vamwe vachienda kumamisha nekuda kwekuvhiringidzwa nechirwere cheCovid-19, dzimwe mhuri dziri kuwana raramo yakanaka nekugadzira mamasiki ayo dzinozotengesa. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Baba Edson Masora vemuSunningdale muHarare vari kugadzira pamwe chete nemudzimai wavo mamasiki avari kutengesera kumakambani pamwe neveruzhinji. Baba Masora avo vane makore makumi matanhatu nemasere ekuberekwa vanoti kosi yavakaita yekusona yakavavhurira mukana pakatanga kuvharirwa vanhu mudzimba nekuda kwechirwere cheCovid-19.
Lockdown yauya iyi hatina kusvika pakutwa lockdown nepfungwa zvese, saka ndobva tatanga kugadzira mamaski anova washable mask. Taona kuti mamamaski ari kutengeswa, arungotengeswa, achiraswa mubhini, achitengeswa, achiraswa mubhini.
vamasora avo vane vana vanomwe vanoti bizimusi ravo riri kufamba zvakanaka nekuda kwemamasiki ayo anomhanyirwa neveruzhinji nekuda kwemagadziriro akanaka avanoaita pamwe nemutengo wakachipa.
Takawana contract yekusupplya kujoina city kwataka supplya 100 mamaski.
Mudzimai wavo amai Jennifer Masora vanoti dambudziko ravari kuona nderekuti mamasiki ane ngozi pautano hwevanhu vane uchapa uye vanofarira akagadzirwa nemicheka ine mavara matema.
Mamasiki akanaka zvavo ari kutidzivirira COVID. Asi pane dambudziko rimwe chete randiri kuona mukufamba pamamasiki. Vazhinji vakawanda havasi kuita utsanana pamamasiki. Unoyatsotarisa uona kuti amasiki yaane mazuva aisii kuwachwa. Ndo dambudziko randiri kuona futi pamamasiki iwaya.
Amai Masora vanoti kushingairira pane zvavari kuita kwayambutsa vakawanda.
Zvino zvitisha chaiye ndotomukunda kurarama. Kunyanya nguva ino yakaoma kudai. Vese vari mumaofisi avo tinovakunda kurarama. Ende chichiro chakanakira sepano handiinde mukiu yokubhengi kunotora mari. Handite kana auya anouya nezvinhu zvake ndomusonera onomira mukiu odzoka uya ondipa mari. Advantage.
Mumwe mudzimai ari kurarama nekutengesa mamasiki amai Naomi Chinhaire vekumbare vanoti zvekuzarirwa mumba nelockdown zvakava pamazano avakanga vasingambofungiri.
Ndinoshandisawo matailers angu andoshandisa vanoshanda kunana True With, saka ndinoti kana vari paparty time ndo vanondipawo maideas nemapattern acho anenge ari akakodzera kuti kana ukazobudawo kunzo kuzvinhu zvako zvinotengwa zvakanaka. Saka ndinotoshandisa material new one uye zvine pattern yakanaka yekuti munhu akatarisawo anotenga asina kugunun'una.
Amai Chinhaire vanoti mhuri yavo yatove neraramo inodarika yavaive nayo kutanga kwegore rino.
Kune vakamiswa mabasa kana kuti varayiridzi habi yangu. Hazvirevi kuti kana taamiswa mabasa tochingogara zvese nekugarira njere. Zvinhu zvakawanda zvinotiraramisa even tiri palockdown.
VaTitus Doyce vanofarira zvigadzirwa zvemamasiki aamai Chinhaire.
Zvinhu zvinongonakidzawo kuti kana wakabuditsawo mari uchiti kutengawo chinhu unenge wakugutsikanawo nekuti unenge unyatsonzwawo zvishuwa kuti chinhu ichi chandakatengawo zvishuwa chiri kunyatsondiitira.
Pasi pemutemo weZimbabwe, munhu wese anofanira kufamba akapfeka masiki kumeso kwake kana ari pane veruzhinji senzira yekudzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vebato remadhemokrats muAmerica vari kutarisirwa kusangana nhasi muGeorgia kuti vatsvage munhu achatora chigaro chava John Lewis mukukwidza sarudzo dzichaitwa muna mbudzi. VaLewis vakashaya nemusi wechishanu mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Zvinonzi pane vanhu zana nemakumi matatu nemumwe vakati vari kuda kudomwa kuti vakwikwidze. Pachaumbwa komiti yekusarudza achamirira bato iri. Achasarudzwa achakwikwidzana naamai Angela Stanton King vebato remaRepublican. VaLewis vaive murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira uye vakashaya uye vakamboshanda namushakabvu Dr. Martin Luther King. Bato guru rinopikisa mumali reJune 5 movement raramba kutambira urongwa hwenhaurirano huri kukurudzirwa nesangano renyika dzekumawirira kweAfrica reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS. sangano iri ranga richida kuti mutungamiri wenyika iyi vaIbrahim Bobakar Keita vaumbe hurumende yemubatanidzwa. Vanopikisa avari kutungamira kuratidzira kwakasimba munyika iyi vanoti vaKeita vanofanira kusiya chigaro. Vanhu gumi nevana vafa mukuratidzira uku. Dare remuIrani rinoti Mahmud Musavi Maj, uyo aive muturikiri akatongerwa rufu achipomerwa mhosva yekusora, aurayiwa. Maj anonzi aisora achishandira America neIsrael, uye akanziwo ndiye akabatsira America kuti uraye mukuru wemauto enyika iyi eRevolutionary Guards vaQasem Soleimani. VaSoleimani vakaurayiwa nendege yekusora yeAmerica yerudzi rwedrone kavaishanya kuIran. Zvichakadaro, mamiriweni nemamiriweni evanhu munyika iyi vari kuratidzira padandemutande reTwitter nekusafara kwavo nekutongerwa rufu kwevamwe vechidiki vatatu vanonzi vakatungamirawo kuratidzira muna mbudzi gore rapera. Chikamu chino chatinotarisa nyaya dzezveutano. Nhasi tiri kutarisa nyaya yekupararira zvakanyanya koita chirwere checoronavirus munyika. Vanhu mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nemumwe vabatwa nechirwere ichi munyika, zvinoreva kuti chadzika midzi. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida, avaimbova mukuru wechipatara cheChitungwiza Hospital, vanoti zvakakosha kuti hurumende itange kuvhenekawo vana mukoti vose nevarwere vari muzvipatara sezvo chave kupararirawo muzvipatara. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Ndotakuona kuti spreading kana kuti utachiona hwakutatapuriranwa hwochisiri hwakanyanyira kune vaya vakabva kunze kwenyika, asi hwakunyanya kutatapuriranwa mukugarisana nemukufambidzana imomo, whether vanhu vari kufambidzana mumakombi, mabhazi, kana kungofamba mumataundi, kana pamisika, kana kwavagara, you know, kudzimbawo.
Saka nemamiriro aita zvinhu panenge pakuda kunzi paitwe sei chaizvo?
Nyaya yakudiwa zvikuru yayo kuda kuti zviya zvinonzi ngatitevedzere zvokupfeka mamaski zvakanaka nenzira yakatarwa, uye zvokusanitaiza maoko, zvokugeza nemvura nesipo, uye zvesocial distancing, izvozvo zvakuda kuti zvitariswe, uye kuti vanhu tisangorega kungofamba nhando, vanhu vachingofamba vachingoenda vasina chinangwa, nokuti pasina kumira zvakanaka. Muchaona kunyangwe muzvipatara zvedu iko zvino izvi vana mukoti manesi ava vachiri kuratidzira vashoma shoma zvikuru, kana kune vatoripo varwere vedu vatoriwo pasina kumira zvakanaka, nokuti imomo vamwe vanotozonzi atavabata kuti vane COVID kana vashaika.
Ko izvi zvinenge zvichireva kuti kudiwo kune vanenge vachivarapa
vose vaya vanga vachivatarisa vana mukoti vana chiremba vanenge vasina kutomira zvakanaka, vachinzi makondakti vanofanira kutariswa kuti vaoneke kuti zvakamira sei. Iko zvino havichazikanwi kuti vari kufamba apa, vari kushanya, ndevapi vanacho, ndevapi vasina. Saka hazvina kutomira zvakanaka zvikuru, zvoda kuti patova nechenjedzo huru, uye kuti vanhu vaite zviya zvavanenge vaudzwa kuti vaite nokutarisirwa kuita.
Asi muri kufarawo here neuwandu hwevanhu vari kuvhenekwa munyika umu icho chirwere checoronavirus ichi, Dr. Maid?
Nyaya yekuvhenekwa kuti paonekwe kana munhu aine utachiona hweCOVID-19 uhu iri kuitwa, hurumende iri kuitawo nepainogona napo, asi tarisiro iripo ndeyekuti dei zvichikwanisika vanhu vaikwanisa kuvhenekwa kazvakati tambanuke kana kuti zvakawanda, zvinoita kuti chero dei vachikwanisa kupinda mumahospitari vovheneka vashandi varimo nevarwere vose varimo, kwaikwanisa kuonekwa kuti vanhu vanga vane utachiona here dzimwe nhambo vasati vashaika.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Enoch Maida, avaimbova mukuru wechipatara cheChitungwiza Hospital, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye kusungwa kwevanhu vakawanda munyika vachinzi vari kuda kuratidzira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.